Chekutanga ndechekuti handifundi kuti vamunangagwa ava zvavanotaura kuti vane program yereengagement vari serious. Nekuti kana uda kuita program yereengagement nedzimwe nyika, unoisa your best foot forward. And vanhu vanotanga kupa chimiro chenyika vanhu vanosenza kudiplomatic call in foreign affairs. Saka zvinosekesa chokwadi kuti angafunge kuti aroda kuita reengagement nedzimwe nyika, woti best foot forward ndo vanhu vechiuto ava vaaretire vaaroda kuti vaende kunzvimbo dzakada. Zvinonyadzisa. Chekutangazvo ndechekuti vanhu muno muZimbabwe hatikanganwi, tinongonyarara hedu asi hatikanganwi. Tinoziva zvakaita Douglas nyika yaramba pasina Mugabe. Tinozviziva zvaakaita, vanhu muZimbabwe havakanganwi kuti vanhu vakaneseka Mauto achinge akuita sanika aamerisha zezanu pf pamusana paDouglas nyika yaramba. Tinozviziva futi isisu kuti musi wa 1 August pakaitika nyonganyonga muno muZimbabwe. Tinozviziva kuti munhu akamira pamberi pecommission yava muzvimukandi seexpert, munhu anoziva zvechiuto, ari kununura kuti masoja hapana chavakakanganisa. Aitsanangura kuti kana munhu akanaka anga ari kuridza futi akapfugama, zvinotaura kuti munhu iye arida kuridzira mudenga. Munhu iyeye ndisanyatwa, takamunzwa tese, haisiri secret. So vanhu vakadaro vanosekesa nyika.
Tinoonawo kuti vanhu vanga vari muchiuto kwenguva yakati kuti vane ruzivo nezvinenge zvichitarisirwawo kunge zvichiitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga here kuti neruzivo rwavo vangakundikana kumirira nyika?
Hapana munhu angapikise kuti vanhu vane ruzivo rwemabasa avo, asi iyoyo haisiri qualification yekuti ungachizomirire Zimbabwe neimwe nyika.